Va zurur rwendo rwomutungamiri weIran vaIbrahim Raisi muAfrica rinoonasa kuti rwanyanya kukonzerwa nekusagadzikana kwapasi rino kwakatangwa zvikuru sei nehondo yakatangwa neRussia muUkraine. Zvataridza pachena kuti pasi rino harisina kugadzikana, saka nyika dzakawanda iko zvino dziri kuita mujaho wokuuya kutsvaga ushamwari hwakadzama muAfrica.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Tikatora America, China, Russia, India, nhasi uno mafunza mubvunzo weIran. Ndezvekuti pane besanwa pasi rino nokuda kwokuti kusagadzikana maererano nezvematongogwe enyika, maererano nezvekodzero dzavanhu, maererano nozvokuryidzana panyaya yeupfumi.
Saka mungati Africa inopinda sei apa vazembe pari kurwisana nzo?
Africa yagara ichitsvagirwa kana kuti ichida kushamwaridzwa nedzimwe nyika dzabva kumatunhu aya, zvakare kuda kutsigirwa pamaererano nebope irori ravapo pasi rino kuti United Nations yakundikana. Chechipiri ndechekuti Africa ine pfuma yakawanda yainayo.
Sei pfuma yeAfrica iyi yakakosha?
Pfuma iyoyo inenge ichidiwawo nedzimwe nyika dzapasi rino kuitira kuti dzigokwanisa kurarama uye dzigokundawo pamabope adzo adzinadzo pachadzo. Saka ndinoona sekuti nhange mutange yekushamwaridzana neAfrica ndokwainobva ikoko. Apa pane pachitsvagwa kumwe kuvhizana kutsva kwepasi rino kuti ungagadzikana sei, nekuti tinoona kuti nyika idzodzi dzine dzakakonanazvo pachadzo, uye dzimwe nyika idzodzi dzindo dzanga dzine zvigaro muSecurity Council yeUnited Nations iyo yaiita mupurisa wapasi rino. Ino nokubuda kwakazoita Russia ichindorwa hondo yokuUkraine zvombo zvaiita kuti pashaya dare rokugadzirisana raariripo